varikufungidzirwa vakatsvira mumoto vashandi veJNP vaitsvaira matura. Gurukota rezvekurima vaperenzishiri varamba kutaura nezveuwandu hwevanhu vakafa vachiti vachazivisa veruzhinji kana vapedza kutsvaga vanhu mumatura ose. Vashiri vakati pari zvino havazive chakakonzeresa kuputika kwakaitika, kunyange vamwe vachiti zvakakonzerwa nekusafamba zvakanaka kwemagetsi. Mumwe anga ari pedyo nematura paakaputika ndiva Timothy Tinaro vanogara muLion's Den. VaTinaro vanotsanangira zvakaitika.
Ndongoti zvinhu zvandishoka because impact indaindwa ndiri pabike ndichitobva kumunhu then nemadebris zvabva paputika pacha. Zvinotyisa because imwe chinhu ndichi concrete block chinorema bodi angori about 5 tons chechi chabva papozicion ichi throw away chifunga for about 20 meters away. Ndinoone nevana vabva kuzimplaza their housing vapinda mukati varimo vari kuriti.
VaTinaro vanoti vaona mitumbi mitatu uye mumwe anonzi afa achienda kuchipatara chemuchinhoi.
Vanhu vafaini vandaona confirmed before. One ari kuinda kuchipatara ndingangoti ndiya wech4 ari kunzi wech4 and mabenzi ava anoratidza kuti ndeye gasi matsvira vaita vanhu veza yese vafa. Nivaenda kuchipatara vangatiratidza kuti igasi ravapisa.
Vanhu vatatu vakaburitswa vari vapenyu vakaendeswa kuchipatara chemuchinhoi, asi mumwe wavo ainge akanyanya kutsva akaendeswa kuchipatara chepare renyatwa. Matura ekuLion's Den ndiwo akakurisa munyika yose. Ndakamirira Studio 7 kuLion's Den, ndini Arthur Chiguriwa.